Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on February 11th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Chanono Kawande.
Tonight on Live Talk, we are talking about the just-ended 32nd ordinary session of the Assembly of the African Union.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us on voazimbabwe.com, voashona.com, and voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the just-ended AU meeting.
President Emmerson Mnangagwa has returned home after attending the meeting, with some critics saying the African Union meeting was a waste of taxpayer money. The 2019 theme of the AU meeting was the Year of Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons Toward Durable Solutions to Forced Displacement in Africa.
While attending the meeting, Mnangagwa called for the independence of the African Union. He told UpFrance 24 that recent public protests in Zimbabwe were part of a regime change agenda being spearheaded by well-funded non-governmental organizations tied to unnamed countries. He also dismissed as false reports that a large number of women were raped during and after the protests over the high cost of living.
At the same time, Mnangagwa claimed that TD Bank is expected to unveil lines of credit of up to $500 million for Zimbabwe. Meanwhile, the Southern African Development Community has urged the European Union to lift sanctions imposed on ZANU-PF officials, saying that Mnangagwa's government is doing a lot to address socio-economic and political challenges facing the country.
Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again,
001-202-619-2077. So, Lamplake is Africa. Siyabona ukuthi bebekhangela kakhulu behlolisisa ngezipepheli kodwa ke asikwazi ukuthi kuphumeni nxa sisikhangela udaba lololo. Kodwa ke okuphinde okwaphuma khona ngale ukuthi ke inhlanganiso ye Southern African Development Community iSADC ite ifisa ukuthi nga kuyesulwa izijeziso ezafakelwa abantu abakubadlela ZANU-PF. Kuphinde njalo ke umongameli Emmerson Mnangagwa watshela ke umsakazo weFrance 24 ukuthi abantu ababetshengisela emigwaqweni ngozibandlela ngabantu ababefuna ukuthi bamsuse esikhundleni. Uphinde njalo wathi kungamanga alohlaza tshoko ukuthi-ke kulabantu abaningi abadlwengulwayo abangobomama ababedlwengulwa libutho leZimbabwe. Kuthi nxa kukhulunywa khona manje kulo muntu oyedwa kuphela wahamba wakhutshela amapholisa ukuthi ubanjwe ngabanye abantu. So-ke uthi-ke nxa kulo muntu wadlwengulwayo kumbe wafelwa isihlobo kumele emapholiseni ekhuluma ukuthi hayi kunje kunje. So ke sifisa ukuthi nxa lifuna ukuthi lixoxe lathi khona manje lisitshayele phela ucingo inombolo yetwithi 01-202-619-2077. Ungafona siyakufonela lapho khona khona ngapho. Ye kunjalo wonte.
Nasi tiri kuda kutarisa musangano we-African Union uyo unova wapera nasi ku Ethiopia ku Addis Ababa. Vamnangagwa vadzokera kumusha ku Zimbabwe. Si varipo vazhinji varikuti musangano we-African Union kwa chinguva kutambisa mari hapana chakabudamo chine musoro. Lingindira regore rino ranga riri rekuti the Year of Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons, vachitsvaka nzira yokumisa upoteri yokubatsira avo vakapotera nekuona kuti avo vakabviswa kana kuti vakatiza mudzimba dzavo asi vasina kubuda munyika vabatsirwe vadzokere mumisha yavo pavanga vachi vari kumusangano uyu vamunangagwa vakataura nevatori venhau vekufrance vachivaudza kuti kuratidzira kwakaitika masvondo matatu apfuura chakanga chiri chirongwa chedzimwe hurumende dzavasina kudoma dziri kunze kumadokero kwenyika vachibatsirana nebato rinopikisa remdc pamwe chete namamwe masangano akazvimiririra kuti vavabise pachigaro vamunangagwa vakarambawo zvekare kuti kune vanhu vazhinji vechikadzi vakabatwa chibharo zvinove zvinhu zvashatirisa vamwe vanhu kuti vangagodaro sei zvinhu iyo zvichizikamwa ivo vachizvisiva vamunangagwa vanotaura zvekare kuti kune bhangi rinonzi TD Bank rakwanisa kana kuti rabvuma kupa Zimbabwe mari inosvika $500 million ukuvo Southern African Development Community iri kukurudzira European Union kuti ichibvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vebato reZANU-PF vachiti zvanzi vamunangagwa hurumende yavamunangagwa iri kuedza kugadzirisa zvinhu zvamatongero enyika nezvinhu zvese zvamaererano nezvemari saka toda kukuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live pafacebook pages dzedu dzevoa studio 7 voa shona nevoa ndebele saka ngatitaurei kana muchida kupinda muchirongwa muchida kutipawo zvamunofunga tifonerei pa 001-202-619-2077
Yeah, already, Mr. Wande, there are some people who are following us on Facebook. These include Polite Kwakuba Maposa, Gift M. Malusubeng, and Jeff Maswani say, then Lesedi Molea says, ngabe lichona njani bafowethu siyaphila khona ngapho ke Molea kunjani uMelody Golite Chuma uti dubele njani ngiyaphila lami kakhulu lapha ke Melody singazi wena kuba sobuya ke uNesbet Ndlovu uti sicela lesifonele Persuadance Iland uti salibonani yebo kunjani ke Persuadance kuzobuya ke uThembelihle Ndlovu uti sikhona lati khonapha ke enkundleni yes ngabe silobani khonapho kuviyo ishona kulabantu bathumeza yini kumbe okwangena umuntu
ya vakutotuma mamessages vakutotumira mamessages Willard Magugu anoti kudzokera kumusha kwavamunangagwa nekusadzokerako zvakangofanana vamagugu vamagugu moda kuti vamunangagwa vachigarako kuAddis Ababa zvachose here Titus Mukucha anoti ari kutitarisa ari kuHarare tinotenda chaizvo vamukucha nekuti tandadza kwamuri kuita kuna Boas Jaguru anoti ngationei zvinobuda noti kushora chete ehe zvakanaka chose izvozvo tinoda kuona zvinobuda asi zvetinotarisawo kuti chaitika kusvika pari zvino chii vazhinji vanoona sekuti hapana chambodi chaitika chinomusoro
I think we've got our first guest, Baba Wande, and that is Dr. Charles Zero.
Right.
He's at the University of Zimbabwe in the Department of Social Work. Dr. Zero, good evening and welcome to the program.
Thank you.
So we understand that you're in Addis Ababa. So how did things go for Zimbabwe there?
Yeah, things went well. In fact, the discussion was good for us.
Which one specifically? Which discussion do you think was good for Zimbabwe?
We discussed on issues to do with refugees in different countries, where we were saying, in fact, it was suggested that there is a need for refugees to be educated in their host countries. At the same time, there was a need for integration, where we are talking of the host community accepting refugees and try to help them wherever it is necessary. This is where we are saying, as far as Zimbabwe was concerned, I think the integration process has been taking on very well.
Mm-hmm. So do you think that refugees from Zimbabwe living in other countries are going to benefit somehow from this, or it's just for them it's just some kind of talk show?
Depending, in fact, what is necessary is for the host country to accept not necessarily Zimbabwe to intervene in refugees who are outside, because it's about South Africa or it's about Namibia, it's about Zambia, how they should accept the refugee community.
Yes. Just hold on, Mr. Wande. Do you have a question for him?
Yeah. Saka, Dr. Kanamaka Tarisa, zvese zvakaitika tichisanganisa nenyaya dzevapoteri, imi munoona sokuti musangano uyu wakabudirira here? Nokuti varipo vanoshora musangano uyu vachiti hauna kunyatso bata nyaya yezviri kuitika muZimbabwe zvakanaka. Imi munozviona sei?
Kuona kunosiyana, nekuti chive tikatarisa paangle umwe naumwe nemaonero anenge achiita. Because zvatanga inini from my understanding ndakatoona kutoti nyika dzakaita fanika vana Zambia, ana Zimbabwe, vana Malawi, tatina yedu, in fact sada sins yanga ichinyanyakuafrica. But if you look at countries like vana Kenya, countries like vana joku West Africa, we're highly complaining about this element of integration. I think it's not possible to integrate refugees. Saka, as far as Zimbabwe is concerned, from our experience, having refugees from Mozambique, having refugees from DRC, Rwanda, Sudan, as far as I'm concerned, I was educated together with the Sudanese. That is part of integration. Saka, I do want to put, it's not Zimbabwe, atina do want to problem, yakanyaya nazo. Wazi, atina problem, nuku integrate na ma refugees.
Saka, idzi nyika dzamuri kutaura dziri kuda kuti havasi kuda here kuti vapoteri vari munyika dzavo vaitwe integrate kana kuti vapinzwe mune
ndopachita nyaya because vaiti ivo once we integrate these people they will turn against us or either they, when they go back vanotoita kuti problem yadzoka ikoko because I think I once gave an example nekuti wotora mwana uchengetwa muchildren's home ino rerwa nevarungu wozomuregedza kuti achindogara nemakaranga kumasvingo kana chemazezu haazivi kana chitsika imwe chizezuru. So if a refugee is kept in a certain country musina tsika dzake nezvavaidzama kutaura
nai Dr. Zero,
paanodzoka
Dr. Zero, isu tinenge tichiti kana vanhu vari vapoteri vanofanira kuchengetwa kana kubatsirwa kuti vaite magariro avanoziva. Chii chiri kutadzisa kuita izvozvo chinozoita kuti mutye kuti kana
host countries anenge asina maresources to meet those challenges like him. Let's take for example, ndiri kunzwa inyatandaona evidence yakakwana nazvo kuti marwandizi vari muZimbabwe at the moment area yavari kugara vatodominate, havachatoti government kuti iite intervening whatever they are doing there. Saka the same thing kana marefugees ari some, they want to practice their own way of life, which is supposed to be practiced kuhome country kwavo, but if it contrary to the host country, then it becomes the problem.
Mm-hmm. Ayo, rambai zvenyu muripo, Dr. Dzito, tinodzoka kwamuri muchinguva chishomanana.
I think we've got a caller, Mr. Mananda. Take him maybe for 2 minutes, then we go for another person.
Muripo here parunare?
Ndiripo hangu kwa makadini mese mese pasere zvese zvara zvokuzvimba nevari kumusha mese kwandira Mananda kutaura kuti tatsvika.
Aiwa tiri nani yedu vaMananda, tinotenda kuti mawanda nguva yekutandara nesu. Tauraiwo zvamunofunga nenyaya itinzwe.
Okay. Muchitanga kuintroducea program yenyu matini, chinoda kutarisa kuti pamusangano wabva kupera weAU, vamwe vachiti waingova musangano wokutambisa ari dzevanhu nekuti hapana chakabuda. I wanted only just to say, for the past 2 decades, Africa has been taking so many steps not to depend with the West due to the fact of the interference when it comes to political situations in each and every country towards Africa. Zvanga zvichikonzerwa nokuti varume vanga vakambotibata ava nzira yavanga vari kuuya nayo yanga iri nzira inokonzera kupesana kwevanhu mukati menyika, tichipedzisira tiri kuurayana, tichipedzisira vamwe vachitanga kubuda munyika vachitiza vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Zvoreva izvo kuti kueastern block muAfrica vanga vachiwana ruremekedzo neeastern block pamwe chete neasia, although hazvo zvisina pundudzo yakati kurise nokuda kuti West ndiyo ine mari yakati kurewo. Ini ndanga ndichifunga kuti pamusangano uyu kutaurika paunga uchiita zvechokwadi matambudziko muZimbabwe arimo. Matambudziko atinawo haadi munhu anobva kune imwe nzvimbo. Matambudziko atinogona kugadzirisa isu rungu varidzi venyika tikakona kugara pamwe chete tichibvunzana nokuonesana dambudziko revahwande harisi rakapera. Kana kune vanofunga kana kuti vaveti zvichitorota havo kuti America ichamuka mangwana iri muZimbabwe kuda ndiwo kuti tigozotonga, vachiri kure nezvoto zvemuno muAfrica. Nokuti mukatarisa system iri kuraniwa nayeko zvine zvinhasi unouno muAfrica haisichiriyo system yatakamboona makore akati darike akonzera kuti vana Barake vabve vachibviswa neAmerica, vana vaGaddafi vachiurawa vachibvisiwa. Zvese izvozvo ivhaioreshen, ndiyo vhaioreshen inoshuvirwa navamwe vedu vatinorarama navo mukati menyika. So ndakaida kukurudzira kuti pamusangano wakafanana nouyu pabva vamunangabwa, ndinobonga kuti kana vava kumucha donzora vakatanga kutora riya iro rokugara pamwe chete namapato, ngarienderere mberi pamwe chete namadzichechi chiine chinangwa chokuti as Zimbabweans we need to sit down and resolve our problems towards the development of the country so that our children will benefit the country that we want. Mm-hmm. And they will enjoy all the prospects that we believe kuti vana vedu vachafara nazvo. Kana tikaramba tichidhonzerana kudai vari zvokwadi, nyangwe tikataura kuchabuda rimwe zuva chive namamwe maproblem, kuchingova nerimwe zuva kuchive namamwe maproblem. Ngatirudzei kumbochinja magoalposts edu, timbotora another dimension inoita kuti isu Zimbabweans, how much are we committed to resolve our country?
Aywa.
Corruption,
you know,
is part of the thing that I would want to hear the president.
Tinotenda namashoko enyu, ndinovimba kuti vazhinji vazvinzwa zvamataura. Tinotenda zvikuru. Mr. Mananga, I think that
ndangachikumbira kuti chidziviso changu vahwande, ndangachikumbira kuti chidziviso changu vahwande chokupedzisira kana kukanditendera henyu. Munhu wandoda kubvunza uyu handizeka achiri mupenyu nokuda kuti pakangoitika matambudziko okurasika dzinhare dzifoni idzi dzokucommunicata ndine shamwari yangu iri kugermany uko anonzi Gift Mufanebadza. Zvino handisi kuziva kuti kana achiri mupenyuwo kana kuti haasi mupenyuwo ndine urombo, asi ndangofunga kuti ndimutsvage nokuti ndirikumutsvaga nameso matsvuku.
Ndofunga kana vakateerera vari kuzvinzwa. Tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
I think we've got another caller, and this caller is Mr. Tanaka. Mr. Tanaka, how are you?
Okay.
I think he's gone. So maybe let's go to Dr. Charles Zero. So Dr. Charles Zero, as you were in at the AU meeting, we are informed that Mr. Mnangagwa actually talked to France 24. And he said that people that were protesting were actually people that had an agenda to remove him from power. So what's your take on that?
Unfortunately, I didn't hear that. And at the same time, remember our program was for Saturday.
Mm-hmm.
And the president of state were at their program on Sunday. I think up to today. I'm not so sure. But I did not get what you said specifically, but I'm not so sure. I didn't do anything to know that you said what exactly you were involved in dealing with the violence in the country.
Mm-hmm.
So I can't comment on that.
Okay, thank you so much. And I think so many people are coming in now on Facebook. We've got Simba T. Zimi, who says, SATAC and AU, very good work. And then we've got Mickey Mofela, He says, I'm watching you guys from Jamaica. Jamaica down there, right? Talita TC Dube says, yeah, kunzima ufowethu. Then God knows Makotore saying that he's in Midrand and is listening to the show. Everson Pukai says, yeah, the last caller that was speaking said a lot, and that was good what he said. Then Vuga Zimbabwe says, yeah, there's a lot that is happening in Zimbabwe right now. So do you have any people that are following us?
So many are writing. Kanisio Mutsindi Kwa Anoti, African Union in the SADC, Axis, White Elephant Clubs. We'll continue. Nema messages. Tinata Farapa phone. Magadini Mkwama Tafara.
You're right, Magadini.
Aywa, Tirinani, Tibazirio na Mashoko Yenyu. Murikupi?
Muriku Zambia.
Muriku Zambia, aywa. Tibazirio na Mashoko Yenyu?
Mashoko Yenyu, Dr. Rapachironga.
Achero zvamuno kana mushida chirungu tishona kana mushida andevele tinotambira zvese.
Oh. You want me to talk about what's on the forum of what I said my number?
Yes, we are talking about the African Union summit that just ended today in Addis Ababa, Ethiopia.
Yes, so Mr. Tafara, tell us a little bit about what you understand SADC was doing in Ethiopia. Do you have any idea that SADC was convening a meeting in Ethiopia?
No, I just saw it on Facebook, so I wanted to get some more information on what's going on there.
Yeah, okay. So, but basically, as an African person, do you have any interest like in what SADC does, you know, for Zambia, what SADC does for Zimbabwe? Do you have any kind of interest?
Yes, so that they can help lift the sanctions that have been imposed on Zimbabwe.
Uh-huh. What do you think about the sanctions? Do you have any knowledge what the sanctions are all about?
Not really.
Yeah, so why do you say then they should remove the sanctions when they don't know what the sanctions are all about?
Because this is what helps the country to have... Because these European countries which have imposed sanctions are the ones which help us African countries.
Yeah, well, what I'm trying to get at here is that do you have an idea what these sanctions are and who is under those sanctions? Do you have any idea?
That's why I said not really. Mm-hmm. Are there sanctions for...
Mm-hmm. No, that's right, Mr. Tafara. So, but anyway, thank you so much for joining us today.
Okay.
Yes, I'm going to go to Tafara, Zambia. So, siloba bage u Dr. Charles Tziro, loke kona kona bage enkundleni. Sibeze, sibuya ge labantu, abasilandelayo kona bage u Facebook, abakuluma, abakufisayo, ngokutwenza kala kona gale Ethiopia. So, siya wazi tumklangano u kichwe la mtlanji. Kuzobuya ke abantu abanjengo Tegane, Labangane, Utigantugan is an UPF Kuruma, Moguti Amania Amazwe, Anganel, the Yamanga Lutiga Tivere, Quenzo Queen, Kuzoyagi, Umeloti, Quality Chuma, Utin Kalalin Tintabankos, the Australian Boria Kelapa, a Kalisan Plus 35. So, okay, Kuzoyalo Teti Pango, Uti Salbonani, Bankosi, Linjan Kurahapo. So, Liguzo and Jan Kuruko Kurion Mongameli, Emerson Nagakwa, Otege Ipanga. The TD Bank, lila kukuti liboleke imali, ilizwe leZimbabwe. Njalo lokuti abantu ababetshengisela emigwaqweni eZimbabwe, ngabantu ababefuna ukumsusa esikhundleni ngenkani. Kuzobuya kwinxasikuma ngakhonoko futhi uthi abantu okuthiwa badlwengulwa libutho labanye abantu abazomvikela. Kukhanya ngazani khonoko kuqanjwa ngabantu ukuthi banengi ukuthi hatshi. Kulo muntu oyedwa kuphela ohamba wabika emapholiseni ukuthi wadlwengulwa. So uthi labo ababangazange by report emapholiseni ngcono behambe khona ngale emapholiseni bakhulume ababhekana lakho. Kambe ulakho yini ukuthi ungadlengula uhambe uyekhuluma uyetshela amapholisa ngesikhathi abantu bechaywa, ngesikhathi abantu bebotshwa, ngesikhathi abantu behanjiswa enkantolo lejele. So ke sifuna ukuzwa ngani konke lokhu, asifuni thina sikhulumela lina ngwenu inokumele khulume. Mwandi, sila mwandi kuna.
Funi yache inaita sikunoonetsa asi tine message inobva kuna Letitia Taruvinga unoti munhu anga Tashi haana zvaari kuziva, he hasn't been home for years. Handisi kuziva kuti Tashi ndiani kudanorea uyu anga fona ari kuZambia. Ruramai Mash anoti sanctions must go full stop. No need to understand the narrative. Famba Niro anoti ZANU PF is a sanction on Zimbabwe. Jason Mateu anoti SADC and AU have failed us as Zimbabweans. Nothing positive will come out from Ethiopia. Peter Matanga anoti clueless ZANU PF. Tafara, he doesn't even know the sanctions he is talking about. Famba Niro adzoka zvikara achiti ZANU PF is abusing human rights every single day. ZANU PF must go. Ndo mamwe ma messages atinawo pari zvino.
So ke zvirukani ndava ndinofisa kuti lingena konapa ke ku studio 7 likumbule inombolo kumele liifonele. Inombolo yangona iti 01-202-619-2077. Zaipinda njalo 01-202-619-2077. Uyafona kanye konapo tina ke sakufonela sengapa. Ngafuna kuti kuloke lati kona manje yenza konoko ke 01-202-619-2077. Ye, utaba letu njoba ngilubekile konapa mpakatini. Sikuluma nge African Union, lokuti kona ngale ke African Union kukhulunywe okunenga kakhulu. Ukunyeka bebekhangela phela langeziphepheli. Ngizokuthiwa silo baba labecinga ngumbani fowethu.
Tina wangwaripa runare mkoma luku, marbat, makadini ko?
Makadimbele.
Aye, watirinani muri kupi? Aha. Tibatsireo na mashoko yenyu munofunge nenya yatiri kukurukurai.
Ah, mnaona kutika. Vakuru vedu vachatanyika manava.
Mani taurai zvekare.
Ya, vakuru vedu vachatanyika zvari kuita izvi zvirizvo zvekufana nechishongo ichi chamunyana kuti tiende kumberi maona.
Sei muchidaro? Saka zvaitwa sei? Vari kubvunza kuti kana varitaya zvaitwa sei? Chii chamoda kuona chichitwa?
I was in the change. I can't be there for two changes. I can't have done a few changes. I don't know.
Ko, anditi kwakaitwa sarudzo, vamunangagwa vakahwina here?
Ah, vamunangagwa vanenge vane chinguva nezvanodiwa vachiwahwina zvavanohwina vega zvizvinhu izvozvo zvavanozvika vane mwana wese.
Aiwa, tinotenda nemashoko enyu. Ndinofunga vazhinji vari kuzvinzwa vachataurawo zvavanofunga pamusoro pezvemataura. Tinotenda chaizvo mukoma.
Aiwa.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Dr. Dziro, muchiripo? Dr. Dziro?
Ndiripo.
Ongo. Mungati taurira kuti imimi manga makatarisana zvikuru nenyaya dzevapoteri. Chamunofunga kuti Zimbabwe yawana panyaya dzamakaita pahurukuro dzamakaita idzi kuAfrican Union. Chii chakawanikwa neZimbabwe papapa? Zimbabwe yakabuda nei mune zvirongwa zvakatenderamwa nezvakaitwa ku Addis Ababa?
Nyaya yanga yakanyanya kukoshesa ndiyo ndaizama kutsanangura yeintegration nemy host communities. Make sure kuti marefugees vari munyika menyu vanoendeswa kuchikoro, vanodzidziswawo kurima locally and so forth. Saka Zimbabwe inoto yanga ichitaridza itori pamusoro, nokuti even ine history yemarefugees muno muZimbabwe from around the 90s. Remember the refugees from Mozambique? Chakakwanisa kuinda kuita integrate. Mukauya kuZimbabwe iko zvinezvi kune vamwe vanonzi vananzokira from Rwanda. vati vai business person une makombi anosvika kana ma 60 magonyeti haachatoperi. That's part of integration.
Asi Dr.
Zimbabwe, as far as those companies are concerned, education, my refugees, mukaenda kune kunonzi kutongogara wakatoestablishwa primary, secondary, they are working on a high school where they are trying to bring in the concept of integration. So when all these issues were discussed, Zimbabwe had that issue was on top of every situation. As compared to kune dzimwe nyika dzavasingatodi kutoona ma refugee wa.
Mapa muenzaniso ye integration ye vapoteri voku Mozambique. Tingati integration chayo here kana takatarisa kuti Zimbabwe ne Mozambique they share a common language along our borders. Uyezve tsika nemagariro
akada kutaura nezvanzukira wekuRwanda.
Ehe, mataura.
Ehe, asi woga kumukatoya kuarea yeWaterfalls vati va a number of Rwandese vakutogara ikoko. Saka tikataura nezve Mozambique ndokuti we are sharing my borders. Pamwe zvinoita fanika zvokuti vamwe vanhu ndeve Mozambique ndeve muZimbabwe vanenge vaenda kuMozambique zvodzoka vachida vanhu vanokwanisa kunge vachitaura Russia. But take for example Rwanda. We are integrating those people.
Yeah. Ko kana takatarisa kuti muZimbabwe ndofunga iko zvino zvimune 11,000 registered refugees. Zimbabwe iri kutora vapoteri asi iyo iri kutumirawo vapoteri kunze kwenyika. Munozviona sei izvozvo?
Iyo ndio mama makombonenzi anenge achiitikwa kuti vaitaurwa nzira makodzi zakawanda anokonzera kuti munhu aite refugee. Saka zvinobva nokuti munhu uno handiti muri kuona kuti 11,000 vanhu vari kuuya vari kutoona kuti kune peace. But my locals vari kuona kuti hamunawo peace. Saka zvinobva nokuti munhu unodefina sei situation yake.
Asi nyaya yokuti tingati kune vapoteri vanobva kuMozambique muZimbabwe. Kune vapoteri vanobva kuZimbabwe vari kuMozambique. Zvino chii chiri kuitika apa?
Ndambonzwawo iyoyo komponenti kuti kuMozambique kune vapoteri vekuZimbabwe.
Ndiri kupa as an example because you find kuti kune vamwe va nyika dziri kuridzana kwadziri kuita kufambidza kwadziri kuita. Sei Africa ichiindisa marefugees kune dzimwe nyika asi marefugees anobva kune dzimwe nyika idzodzodzo achienda munyika mune marefugees kunyika kwavo. Zvinombofamba sei? Chii chiri kuitika muAfrica?
Iyoyo ndiyo imwe yaitaurwa kuti what are the real causes? Paibuda makozes akasiyana siyana. Okuti ichi country ine problem yayo but chimwe chinhu chisina zotaurwa zvacho changa takaona weinisi kuti changa chikonzera as a major problem yange iri nyaya yekuti ma sponsored programs yemuma dzimwe nyika ndokuwe dzinosponda maconflicts muma African countries and izvezvo pakanda kunge pane durable solution to that to stop that those sponsorships. Like someone on Gaitara knows about my sanctions. My sanctions, they might not be necessary in Mozambique, but they are targeted as one country. In that country, in the Okon, Zradio, and Momoa, Kono Kukara, Zakanak, then they become a refugee somewhere.
Ramba zvimuri po Dr. Zero tinotenda zvikuru.
Dr. Zero, so looking at the issues really to do with Africa, it seems as if you have talked about sanctions. But then there's an issue of economic decay in some countries. So if you look at economic decay, economic problems exacerbated by corruption, you know, people always talk about lines of credit, you know, they're getting money from certain countries. Like, for example, Mr. Mnangagwa actually said there are indications that TD Bank is going to give Zimbabwe all lines of credit for Zimbabwe of up to $500 million. So all this, does it add up to African countries being independent or standing on their own? They've got so many resources. So what is the problem really?
The problem in terms of
in terms of them standing on their own. Why should they always borrow money? Get money from this place, get money from another place, there's a problem there.
When they're borrowing, I think that's a problem, which is being dominated by Western countries, where they tend to believe they can look after African countries. Mm-hmm. And by looking after African countries at the end, because if you try to look, CBZ is the local bank.
Mm-hmm.
But you see, there are international banks which are around. Why are they not sponsoring those programs? It's because they're being tied somewhere. So the only thing we can only survive with is that of introducing the CBZ programs. But CBZ programs are also limited because they cannot get money from anywhere else where they can also facilitate their program. That becomes a problem because any kind of send that from within, but within my project, cannot my industry is aid from within, they are not operational.
Aha. Thank you so much for that kind of a remark. But at the end of the day, it seems as if, you know, Zimbabwe has got this habit of going to China, going to Belarus, going to Russia, you know, but it doesn't go straight to African Union countries, no. So why should Zimbabwe necessarily has to go to some, you know, some other nations instead of those in Africa for help? Is it because the African countries are poor?
This is why I'm saying African countries are tied to Western countries. So there is no way out. Like, in Mumbamangu, Mumuri, Okwangu, people are begging. No, but not the kind of Kumbira one, Okwangu, on a substantial amount of Kumbi Arab. It's not possible. You need to go to those who have got money.
Do you have a
question for him? So I can't go to Ethiopia to beg money. Neither, because Ethiopia is also going somewhere outside. I can't go to the country because the country is also being, I mean, going to another country.
Matawara, then you're integration. Integration, amufunge here, kana kuti munoona here kuti integration inogona kutorwa sekuta displace vanhu vomunyika imomo. Nuku ndakawona nyaya ichinetsa nyango kwakata sokunana Botswana uko kwakanga kune vapoteri vakawanda vekuna Namibia vokuAngola hurumende yeBotswana ichiresista ichiramba zveintegration vachiti ngavagare kumacamps havagoni kuvatora vachipinza mumasociety mavo nokuti vaityiwa kuti vanotora space vanotora mabasa ezvezvarwa zvenyika iyoyo. Handizvo here zviri kuitwawo naana Kenya izvozvo zvamamuchitaura? Haisiri nzira yekuda
kundo zvandiri kuti inini paintegration papoint yangu yandaisesa paintegration ndeyekuti in as much as we don't have my resources, but we are trying to do our best in terms of doing what is expected by UNHCR, that refugees should be reintegrated with local communities. But we are not seeing my challenges, my manetwa encountered by different countries. You've given an example here, Botswana. It's not only Botswana. There are countries, because no Kenya is in trouble in Al-Shabaab. There are also other countries. When I come in, they were also coming in Yaka to come up with an instrument to accommodate the integration process. Sudan, it is saying, we received information to the extent that other countries, they are creating problems because Avacha is difficult now. But I'm only saying, as far as Zimbabwe is concerned and the integration process is concerned, we have tried our level best to integrate those people, but they have not created problems locally.
Saka pari zvino Zimbabwe hayo haina maproblems nevanhu yavakaita integrate musociety mayo.
So far, hapana, but zvinokwanisa kuti zvinokwanisa kuzoitika uyenze, but so far pandaziva so far, hapana pamboita problem.
No, that's very good.
Yeah, thank you so much.
Besides, ndakupai yekuota for kuti Marwandiza akuda kutotora kuti chieri yacho chavarugara chatova chavo.
No, thank you so much. Stay on the line there. I think we've got two callers on the line. Yes, Loba Bunaveni and Mkonto Kumalo. Kumalo, Kunjan. Yeah, Kumalo Yangizu.
Yeah, Nyaguza Babu Tobe.
Yeah, Aguto gave Baba Kumalo to an Ubananjan Konoku, Ogazagade African Union. Kambe, U Mongabel Emerson Nagua, Ubuyeleka, a Petain, a Petalena Matua.
eqinisweni babudube nxa singameliqiniso into nje kuphela aza besiphathele yona nje ekhaya yikuthi kulezi thembiso eziyikuthi lokuthi kodwa ke ukuthi sikubone lokho kusenziwa babudube asingeke size sikubone kuyahlala kuyizithembiso sokuthi nxa sokwenzeka sikhangelele ukuthi kwenzeke ulutho oluthile ukuze kube thile kodwa ke nxa sikhangela ngokuhlukunyezwa kwabantu ukuphazanyiswa kwamalungelo abantu babudube amanye amazwe noma kade elesifiso sokuthi aphathise umongameli wethu umntangakwa ulutho oluthile oza kuvuselela umnotho wethu ngeke asakwenza lokho ngoba bazabe besesaba ukuthi kutsho ukuthi ba-sponsor uhulumende ohlukumeza abantu bakhe so lawo azabe esaba babudube ukuthi aphathise umntangakwa umphako azafika lathi asabe leyona ekhaya
pho-ke kunceda ngani ukuthi abe siye emhlanganweni onje
mhlawumbe nxa singathatha ngendlela akhulume ngayo babudube kulento ayikhulumileyo ukuthi yena he is not in the government to please the people of Zimbabwe so isentezi nje yona lana babudube kutsho ukuthi le nto le nxa yena hambe emhlanganweni uzenzela yena labangani bakhe akenzeli uzulu ukuthi ajabule ukuthi ngempela this is a new Zimbabwe ekade siyilindele so ungakhangeli nje indlela akhulume ngakhona uzathola ukuthi lezi zinto lezi babudube uzenzela yena labangani bakhe kuzanupf ngale phezulu kukanti uzulu uzaqhubeka ehlupheka ehlukumezeka ngesimo somnotho langokuswelakala kwemali okukhona elizweni
Yes, izwile njalo sithi ke abantu babejengisela emgoqweni babesenza lokhu ukwenzela ukuthi bamsuse esikhundleni kambe kunjalo yini khumalo kumbe umuntu omdala bekhuluma nje
hayi ngithi esintwini kuyazila ukuthi sithi ukhuluma amanga siza kuthi uphosisile babudube ngoba abantu bengena emigwaqweni betshengisela kwakuyindlela yokubonisa ukuthi abasuthiseki ngalokho umongameli wethu athe wakwenza okokuqala babudube sizananzelela ukuthi likhona ihofisi okumele ukuthi limemezele ngathini utshintsho oluba khona elizweni sibona yena kunguye owahlala kumabonakude wakhuluma ukuthi ipetroli iza kunyuka ngokungaka idizili izonyuka ngokungaka lokhuyana babudube kutsho khona ukuthi ama-basic commodities wonke ayeza kunyuka njengalokhu kusenzeka manje ukuthi sibone isinkwa sesi-for $2 something so kutsho khona ukuthi abantu bengena laphana babetshengisela ukuthi hhayi ndoda thina asisuthiseki mongameli hhayi ukuthi sifuna ukukususa ngoba ngosuku efakwa esihlalweni uzulu wonke waselizweni lezimbabwe wacelebrata ukuthi at least kukhona utshintsho osolungaba khona
siyabonga khumalo sibili kungathenela kusasa ba
Yeah,
hey, thank you so much. So Mr. Khumalo was saying that Mr. Mnangagwa is going back home empty-handed, saying he's going back home with some promises, nothing else. So he says it's just a waste of time for him to be attending some of these meetings. You know, he ended up by saying that people that staged the protests, contrary to what Mr. Mnangagwa thinks, that it was a regime change agenda, is something that is pressing people in the country. You know, people are pressed in terms of food, people don't have jobs. And it says that's real. You know, that's the reality that is there on the ground.
That's true.
Instead him making those kind of allegations.
There are so many people who are questioning the behavior of the African Union that they did not even bother to deal with the issue of Zimbabwe, which is really right now in a crisis
But
mode.
In a way, you know, SADC came out and with a statement and said, you know, the European Union should remove sanctions. So, which means they've got their own opinion about what is.
I saw the statement, which is very much in support of the government, which is fair. But for them to ignore.
He started with the things that
befell the people.
Yeah, apparently it started all by what Mr. Ramaphosa said during the protest. You still remember? He said sanctions to be removed. So now
the issue of sanctions is fine, but I would have expected from the leaders of Africa some condolences or some, you know, just recognition that some people died in the country.
Okay, let's hear what Mr. Donald Mamboma is saying.
Mamboma, Mamagadi Niko.
Ndovaram kumata nomeo kana mgoma adwe makasimba iri.
Sapira mfowetu kunja.
Amwidi kusarira panyaya dzinotaurwa idzi.
Hai, ndito sarira nekuti zvinondinetsa nguva nenguva mgoma. Ndito sarira.
Taurai microphone munayo, takupai mukana, taurai tinzo.
Alright. Zvinondinetsa kuti munhu mukuru akarasa vamunangagwa. Unofamba achienda kumusangano kuatikisa vabva ko. Achikwira ndege inodhura, unosvika unonyepa zvinhu zvinhu zviri pachena. Regime change agenda. You are one, you are Vakasia Spark of our Vatungi Damo Tonepetu, Ashinda who Belarus, Pavo, Vasiki, Ganazio, and what is the Ragun, Ragun, Pavo, by here, in the Rabbit of the Garnishim. I don't know what the Kandar is doing. Katina was in Domingo. I think I got no Boshi come home. Never think of what did the accident and what tend to make it by him. Make it true. There is no need for a rocket scientist to kill that. No was in the budget and I'm not there for one of the right. But can I not go out with our other? You don't have to be mistaken, don't blame us. I'm a unified. I'm not going to go to Master Morgan, you are good. They must be no doubt. It's about him. Look now, Vaka with Samaria, I wonder if Grand English. What look at empty ended? What look at my promise of money buffers? Because after 6 months with you, Maria Maka promise I ever did. No one gun and that's one of them.
Makatarisira kuti vadzoke vanei manga makatarisira kuti chii chinchabva ku African Union chamam chida kuona imimi chi
chada kuona ni kuti tarisira chada kuona kuti Zimbabwe nyaya Zimbabwe iswe pa agenda kusati ku adisa papa inge pa agenda neti kufamba kuti inenge yazopinda pa any other business kana kuti vileni asikaje saka vakasumukire chii.
Yes, I don't know.
I don't think we can go to another human rights to defend us. I don't know the Oma Hinga Masanga human rights, which Amnesty International. But we in Yaku International Given of Coach Japanese Italy. Don't go to Daniel, it's better with the Japanese before we were wasting our time. I couldn't know how to come to know with your moves, the Mapromis and Battle. I see a sofa, Jinda, and I look at that. She's getting up in other business. I'm sure and who would be punished no badly. I'm not discussing it. It's not a dear.
Munenge mchida kuti masangano muAfrica akwanise kuzvitira zvinhu ega asatora mari dzavarungu zvino vakakanganisa here kupa ngombe kusadaki
akakanganisa kuti kandiro kana dzikarenda kune vakano isi tinowana chiita iyu tinowana chiita atinasa tinowana ndibva tikuchema kana
kuti aiwa ta
vamunanga gwakurudzira yangu mashoko angu ndekuti vaziva kuti ndazvinotibatsira ndezvipi zvemene. Japan, America, Britain. Then you got that. You look at the politics in Belarus. Belarus has symbols. She's very angry with one. I'm going to go to the other side.
Tatenda zvikuru mukoma mamboma namashoko enyu
ndokumbira kuti mumududzire varonzi vamanhanda kana vachitaura ka ivo vari kuno South Africa kutaura vashasenge munhu akagarika devava vakagarika vangade vari kuzimbabwe nemhuri yavo kana vachitaura kuti vanhu vanda kubvisa utungamiri vanoda kuzama kutaura kuti dii jaja ndogara ndichiva wapa muredio undobvesano vachiti ziihonihoni vagoni kutaura zvakanaka
ipfungwa dzavowozve handiti mumwe neumwe anokwanisa kuti ataure zvamaonero avo saka tingagoti vakanganise chii
ona sekuti vanhu vari kusouth africa kuzve kwaambasada chete nevamwe vashomawo vane mabasa epamusoro ndovanhu vakatungati vakagaridza berhesi takauya nenhamo kuno kundisa hakuna munhu angada kuzotishama murume wake wekwazasi nekumusoro achii takagaridza nokuti ndakazo zvauku dzekusouth africa vanhu takauya nenhamo
aiwa aiwa tatenda mukoma ichokwadi aiwa tatenda zvikuru tine vamwe vanoda kutauravo mazvita chaizvo
so I'm told we are joined by another guest only that we got him now because of the phone problems. His name is Walter Moyo. He belongs to the MTC led by Mr. Nelson Chamisa. Mr. Walter Moyo, good evening and welcome to the program.
Good evening, and how are you, Gibbs?
Oh, very fine. Now, akusitele baba ukuthi wena ngombono wakho ubona zani umnanga kwa uphathelene nabantu beZimbabwe sefikile phela kule Zimbabwe kube ku AU ngale.
Akula into umnanga kwazabuya la decide izithembiso ezingasoze zavale anything abantu abazayibona and sibe kwazi ukuthi asikho kwaqala ehamba emazweni ebuya engelalutho alithembisa abantu bezimbabwe to make our matters worse vele kungaze kube lomunye umuntu othi uthembisa ulutho ulutho lolo luyabe lungasoze lwafa lwafika ebantwini akuqalisi nxa kusehlula lama resources akhona lapha elizweni angasoze afike ebantwini wathi mo lokhu abuya lakho abe kutholile yikho angakwanisa kukufikisa ebantwini behlupheka kangaka akula lutho umnangagwa angalupha abantu angabuya lalo uyabe luthethe kubani akusela umuntu ole-confidence yokuncedisa leli lizwe
so ke nxa sikhangeleke ukhulume njalo la ngokuthi phela abantu laba babetshengiselwa babamoyo emgwaqweni babefuna ukuthi bemsuse esikhundleni ngenkani njengakhonkana kwenziwa kumnumzana Robert Mugabe.
Hayi, ngumoya omubi sehleze sethuka ukuthi lokho akwenza uMugabe labo abantu bafuna ukumenza khonoko. Kube kanti hatshi abantu babembonisa ukuthi hayi lokho sukuyenza kusizwisa ubuhlungu nxa ukhuphula ifiweli isiya phezulu bonke abantu abaletha ukudla kumbe abathwala ini kutho ukuthi izinto zabo zizadura yikho ke eZimbabwe akula msebenzi abantu bazasila ngani kungela lutho babe zama ukumbonisa ukuthi hayi ngendlela osubusa ngayo ususithwalise nzima uzikhangelele wena ukuthi wena uyakukwanisa iningi labantu alikwanisi khonoko akulo umuntu ofuna ukumgupha esikhundleni ngendlela engayisiye abantu bangena kuma-election ukuthi umuntu aphume esikhundleni yikho lakathi ama-election abuya lakathi sikakwazi ukuthi uwine ngamavoti amangaki kule percentage ekhona phatha amavoti uvotelwe ngabantu abangaki nanku amavoti atshintshwa kaninginingi
kodwa nxa sibona ke kusiya phambili ubona zani baba Moyo kambe kumele kulungiswe njani khonokho ngoba abantu lina lihlala sitsho sithi hayi ubaba loku azange anqobe ngemfanelo so ke kuyamele kwenziwe kuhlalwe phansi kukhulunywe kumbe kuthiwe
kumele athembeke ahloniphe upresident uChamisa ukuthi ngumuntu ovotelwe ngabantu abaningi nxa kufunakala ukuthi kukhulunyiswane kube lomunye umuntu oneutral ingayisuye yena obiza uChamisa ukuthi athi wena president Chamisa abuya kimi lapha ngikhulume lawo akudingi omlamulankunzi phakathi abantu bebabili bavizwe bakhulumisane kulabanye abantu abazakhangela ukuthi indaba yeZimbabwe kumele iqakululwe kanjani then ngaleyo ndlela uzabona indima ikhanya
aha sitolibambe khonapho ke ungayikhatshana baba Walter Moyo so he's saying that is expected from by the MTC Mr. Mnangagwa is now back home and is empty-handed so he says he wasted a lot of taxpayers' funds. And he also said that, you know, in terms of going forward, Zimbabwe needs a person that can be an arbitrator, you know, who will bring Mr. Mnangagwa and Mr. Chamisa together so that, you know, the country may may at least move forward, you know. Because he says, as it is, Mr. Chamisa is saying, Mr. Mnangagwa never won. And then Mr. Mnangagwa says, no, I won. So recognize me as the president. So that's a sticking point.
Mm-hmm.
So I don't know whether Mr. Zero or Dr. Zero can have an answer to that. Dr. Zero, are you still there? Hello, Dr. Zero?
Yes, I'm around.
Right, going forward for Zimbabwe, we know we have talked about this AU thing and all those kind of things, but really going forward for the country, there is no country that develops when there is some friction, naturally. So what can be done to resolve Zimbabwe's political crisis?
Yeah, in as much as I might not want to talk about the political situation,
mm-hmm.
because our major concern was on refugees, but it all boils down to the political issue. But mm-hmm. I'm only saying, it's what President Mnangagwa did in extending his olive vine to the other political parties can be accepted by any other individual that can work for the benefit of the country.
So do you think that's workable, since the opposition is saying no, we don't recognize him as president?
I don't know now. Because if it is in terms of elections, like, they declared publicly.
Mm.
And you find in America, I don't have enough evidence.
Mm.
It was rumored Russia had some fingers on Trump's winning process. But Americans accepted. Whatever was done, Americans per se accepted. But if we continue to deny what is there, it will always create problems for us. So I can't speak on behalf of the opposition. It's not possible. But I'm only saying it would be better for the country if ever we can sing one song, and then the next elections come, we find means of getting it better, or whatever method we can use to get together. That the country will go forward. But if we continue to create problems, then it becomes difficult for the country to move forward.
Uh-huh. Mr. Moyo, Mr. Walter Moyo, can you chip in there, briefly? Mr. Walter Moyo, can you hear?
The sincerity between Mr. Mnangagwa in face of the opposition leader, President Chamisa, that he has to accept that President Chamisa has more votes in the election. And therefore, if a dialogue has to come up, there should be an arbitrator. And Mr. Mnangagwa should actually consider the will of the people, that it is what the people want, that the country should go ahead. Not to undermine Chamisa, President Chamisa, when he actually knows that those other principals, they agreed with Mr. Mnangagwa that he had won the election. It is President Chamisa who said, no, Mr. Mnangagwa, you have been beaten in this election. Can you actually show in how many votes did you win this election? But surprisingly, when he's calling people to that particular dialogue, he even called his colleagues, his co-colleagues in the election, who had actually already accepted. The problem is between him and President Chamisa. He should call President Chamisa, and actually an arbitrator should be there, so that the two can actually sit around the table.
Mm-hmm.
Then a way forward, I'm sure, is going to be made from that point.
Yes, and I guess we've got some callers that are coming in there, some viewers on Facebook. What are they saying, Mr. Wang? Just 30 seconds.
Blessing Madzima says, if Mnangagwa had won the election, he would have been protecting the citizens who are the voters. Instead, he is brutalizing them and killing them for just trying to inform him of their challenges in their daily life. Mm-hmm. So we don't know about the actuality of this statement, but Madzima is expressing concern that they are not getting the proper coverage that they expect from their head of state.
And then we've got Ruramai Mash, who says, you guys, I called you, but you didn't call me back. Hopefully, next time we're going to do that, Ruramai. And then we've got Kwon Impala. He says, don't talk about America, talk about other issues. Now our time is up, and this is Kips Dube in Washington, D.C., thanking Dr. Charles Zero and Mr. Volta Moyo. Bye-bye, Zimbabwe.
I'm Tanu Nkawande. I'll see you again next time. In the meantime, please take care. Good night.